Max.
Well, I be ID, just let it. Just in the family, we're bad. And in it, any prince, now boss, please.
Oh, my big J.
Apere maruwa enyika, kara uchisi vatsumo. Manje unokara wapanika, guva ya unongo buritirwa lumo. Asi, wanga wane nzimbo mumoyo, wanga wane nzimbo mumoyo. Muskana wanga wawe mumumoyo, ndijita ikuguma nda imuti ukoyo. Wanga wane nzimbo mumoyo, wanga wane nzimbo mumoyo. Muskana wanga wawe mumumoyo, ndijita ikuguma nda imuti ukoyo. Kozino zvakazo indani, wakawana mumwe era nokuitisa happy. Now, wakundiganzira nemasnapi, kubapa takango siyana watochinja step. Mo brain waifunga wandinyadzisa, but zvekurora zvandaifunga wandichadzisa. Waigona zondikrarisa, ndosaka iko zvino ndakungo kutarisa ndichiti. Wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo. Wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo. Ndaitombofunga ndicharora, but uri utsi wanditosvora. Ndiwe waimbo nditomora, but ndikakutarisa pandakutoshora. Nichitichi chocho chakadai, wakandisiya uchizvita mugai. Wanga wanyengedzwa nemapai, but nhasi chitarisa kuti wavapai. Chiziva, wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo. Wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo. Kozvino zvakazoenda ne, wakawana mumwe era nokuitisa happy. Now, wakundiganzira nemasnapi, kubapa takango siyana watochinja step. Mo brain waifunga wandinyadzisa, but zvekurora zvandaifunga wandichadzisa. Waigona zondikrarisa, ndosaka iko zvino ndakungo kutarisa ndichiti. Wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo. Wanga wane nzvimbo mumoyo, wanga wane nzvimbo mumoyo. Muskana wanga wave mumumoyo, ndichita ikuguma ndaimuti ukoyo.